vatakosa tivaenda kumapurisa kuma9 pavandopa statement varikuchadzwa nemhosva yekunzi iyo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence zvinonzi izvo zvinokanganisa mutemo section 37 subsection 1a item I of the criminal law corporation and reform act unonzi iwo musi wa26 na27 april pazambezi risk lodge panumber 640 st gerard's way gaston park harare vakanga vaine vamwe vavo nevamwe vasati vabatwa vakaitika workshop yekuti vatreine nekustrategiza inonzi civil obedience muzimbabwe ndiyo mhosva yavari kupomerwa
ivo vari kuti kudini nemhosva yavari kupomerwa iyi uye imi semagweta maudzawo mapurisa acho kuti kudii
takabatsira kuti vape statement vachiramba mhosva yavari kupomedzerwa kuma9 ndobva vazonzivo taakuvaregedza vari mumaoko egweta kana vakuzodiwa mapurisa vatiwo vachatibata saka tikuenda kukot mangwana sekutaura kwanga vachita mapurisa vangoti iwo kuma10:30 vanokwanisa kuzotida kuti tiuye zvakare ikoko kuvabatsiridza kuferefeta kwavari kuita nyaya yacho
saka vati ndiana nevamwe vavari kutsvaga
havana kupa indication zvakangonyorwa mustatement yacho iri kunzi pane vamwe vari still at large ndozvakataurwa mustatement yecharge yacho